nekuda kwekuoma kwakaita upfumi hwenyika mukoma tiri imomo Harare, but obviously wo ndanga ndichishuvira kuti denda wana mukana wekuti travela wandikaenda kunoona wana mai wekumusha asi zvaramba nemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tangotiwo tongoendawo kuchechi makuseni taenda tikandoshumirawo nevamwe, tabvako tikamboendawo nemhuri tombonoona kuti tikaitawo madrinki nemhuri zvinofamba sei. Asi ini ndaita rombo rakanaka kuti baba vangu vandishanyira kubva kuBotswana kwavanoshandira uko, saka ndinavo ndofunga ndo mapedzera ndichaita Easter yangu.
Asi kuri kuti manga mafunga kuenda kumusha, chii chimhinga mpinyi chikuru changa chakumisai?
Zvinoda maresource kamukoma, zvoda fuel kana mune vane dzimotikari. Vangwangwe ndikumusha uchina chawakabata, isusu tinobva kumhuri dzinonzi hanzi ukama igasva hunozadzisiwa nokudya. Haungangosviki kumusha usina chawakabata, saka zvoida kutanga waronga wanatsokuti zvinhu zvako zvaa in order wofambawo uchitaridzawo kuti zvinhu zviri kuita.
Mambowanawo here mukana wekusvikawo panokwirirwa mabhazi pangava pambare kana pane dzimwe nzvimbo mukaonawo kuti nhasi vanhu vakawanda zvakadii sezororo kudai?
Ndambosvikawo pambare ndichitengawo mavegetables emhuri yekumba, ndangoona kuti hapana zvambochinja apa. Vanhu vari kungoita basa ravo semazuva ose. Handitombofungi kuti kana pane vanhu vaenda, vanhu vane nhamba yekuti tingatoshamisikana sezvinomboita makore apfuura, yekuti unotoona zveshuwa kuti mutaundi vanhu vambobuda apa. Vanhu vangori kungoita mabasa avo semaitira vagara vachingoita, nenyaya yanda kutaura yekuti mari hapana.
Kumusha ndekupi mukoma wadzai?
Ndobva kumasvingo mukoma wangu unonzi kwaNemamwa, ndiri chief Nemamwa.
Mungada here kukwazisawo hama dzamatadza kuenda kunoona kumasvingo idzi?
Ndoda kutanga nokukwazisa mai vangu, mai wadzai, madzikoma angu ese, baba Melissa, Alfinos, Ranganai, sister Martha, Tawanda, Tatenda, nevamwe vese vamwanino wangu kuna naba mukuru wangu. Ndokwazisawo futi mudara wangu wandinaye asvikawo maimanji kubva kuBotswana. Ndokwazisawo mashamwari angu nevamwe vese vandinoshanda navo, National Vendors Union, timu yangu. Toti tinoshuvira kuti chero zvinhu zvakaoma ingoitai kuti mufare, zviende mberi tishande zvakanaka.